Amai aivichimeza, gwetari noshanda nesangano re Women and Law in Southern Africa kana kuti WILSA, vaudza Studio 7 kuti vaisa chikumbiro kudarire pamusoro re High Court chekuti mutemo wokubvisa pamuviri uvandudzwe kuti ubvumirewo vanasikana vasati vabva zera pamwe chete nemadzimai anobatwa chibharo muwanano kuti vabvumirwewo kubvisa pamuviri.
Minor girls below the age of 18 who because they
vana vasati vabva zera vasina kubatwa chibharo vanorambidzwa kubvisa pamuviri pamwe nemadzimai anobatwa chibharo muwanano. Saka chikumbiro chataisa kudare ndechekuti mutemo wokubvisa nhumbu uyu uvandudze kuti madzimai nevana ava vabvumidzwe kubvisa.
Amai Maxine Chisweto, vanoshanda nesangano reVeritas, vati zvakakosha kuti mutemo wokubvisa pamuviri uyu uvandudzwe, vachiti vana vakawanda munyika vari kufa vachiedza kubvisa pamuviri zvisiri pamutemo.
Tani nguva yakareba tichinzwa kuti vana hobho vari kufa gore negore vachiedza kubvisa mimba zvisiri pamutemo uye zvinozovakwadza. Saka mutemo wedu senyika unoshuvira kuchengetedza vana nekukura kwavo. Iyi inoda kubatsira kuti kana vaya vakarodzwa vari vana vakwanise kubatsirwa zvinyore panyaya yatinoti termination of pregnancy.
Asi nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati havaoni zvakanaka kuti vana vasati vabva zera nemadzimai ari muwanano anenge aita pamuviri vakwanise kubvisa pamuviri. Hurumende inofanirwa kutsunga dzisimbe kuona kuti zvinhu zvagadziriswa kuzvipatara.
Maonero angu ndeyekuti tiri kucreata society isisatye kuuraya. Chandofunga kuti tofanira kuitwa nehurumende kana tichida kubetsera vana vanobata nhumbu vari vadiki ndechekuti ngati improve healthcare delivery system yedu.
Muchikumbiro chayaisa kudare ichi, WILSA yadoma bazi rezveutano, dare reparamende nehofisi yemuchuchusi mukuru wenyika semapoka ane chekuita nenyaya iyi. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vanga vasingakwanise kutaura nezvenyaya iyi vakati tibate gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora asi nharembozha yavo yanga isingapindi. Hatina kukwanisa kunzwa kuparamende pamwe nehofisi yemuchuchusi mukuru kuti vatambidzwawo here magwara anovazivisa nezvedanho resangano iri kumatare. Sachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare reNational Assembly vaDaniel Molekele vati dare reparamende rava nemakore richitaura kuti mutemo uyu uvandudzwe.
Kuti under 10th parliament kuchaitwa termination of pregnancy act amendment bill tichapa vanhu veZimbabwe mukana kuti vapipe miono yavo because tichatenderera Zimbabwe yese.
Mutemo wetermination of pregnancy act uyo wakadzikwa nyika isati yawana kuzvitonga kuzere muna 1977 unobvumidza kubviswa kwenhumbu chete kana pamuviri apa pachiisa mudzimai akazvitakura panjodzi kana mwana ari mudumbu ane urema hwakanyanyisa kune avo vanenge vabatwa chibharo neavo vanenge vaitiswa pamuviri nehama yepedyo. Vanobvisa pamuviri zvisiri pamutemo munyika vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu. Gwaro reHealth Demographic Survey rakapedzisira kuitwa muna 2015 raiti zvikamu makumi matatu kubva muzana zvevanhu vanofa vakazvitakura vaifa nekuda kwekubvisa pamuviri nenzira dzisina kufanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.